Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 18 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevana 314. Vamunangagwa vanoti zvipinga mupinyi zvainetsa vana muzvina bhizimisi vemunyika nevekunze mukuedza kutanga mabhizinesi muZimbabwe zvichabviswa. Sangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association rinoti hurumende haisi kuita zvizhinji zvayakavimbisa vashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevana 314 zvichitevera kufa kweumwe munhu kuMashonaland East neZuro. NeZuro kwekare vanhu zana vane gumi nevanomwe 117 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nevatatu 143. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevashanu 85 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi matatu nevaviri 32 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana manomwe ane makumi mana nevapfumbamwe 11,749. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana masere ane makumi matatu nevatanhatu 9,836. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakati mazuva ainetseka vanoda kutanga zvemabhizimisi muZimbabwe apfuura. Vamunangagwa vakati zvipinga mupinyi zvose zvainetsa vana muzvina bhizimisi vemunyika nevekunze kuti vatange mabhizimisi muZimbabwe zvichabviswa. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University mudunhu reOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvataurwa navamunangagwa izvi hazvisiri zvitsva sezvo vamunangagwa vakataura zvimwe chetezvo pavakatanga kutonga. Vanoti pari zvino vamunangagwa vaifanirwa kuye vanotaura kuti tasvika papi nenyaya yekurerusira vana muzvina bhizimisi sezvo zvipinga mupinyi izvi zvaifanirwa kuve zvabviswa makore mazhinji apfuura.
Taifunga kuti pari zvino vakatobvisa zvipinga mupinyi izvozvo nokuti handiko kutanga vachitaura izvozvo pavakapinda pachigaro chavari ichocho ndozvavaitaura kuti vari kuzobvisa zvipinga mupinyi izvozvo zvinoita kuti mabhizimisi angavawo kunze azvione zviri nyore kuita mabhizinesi muZimbabwe. Saka takunzwa zvemachoko iwawozve ava kutaurwa kwapera makore akati kuti tozoshaya kuti zvinhu zvichaitwa here izvi kana kuti zvinhu zvokungoda kungotaurwa kuti zvinyaradze ruzhinji rweZimbabwe pasina chinoitwa. Nokuti pari zvino taifunga kuti purezidenti vachabuda vachiti zvataita kubvira pashoko rira takambotaura tichapinda kuti vamabhizinesi zvivanyoroveri kuti vaite mabhizinesi muZimbabwe ndeizvi. Saka zvavari kutaura izvi handi nyaya tsvai yavari kutaura yakambotaurwazve. Vaimboitei makorose zvichatora nguva yakadini kuti vakwanise kuzvitasamudza kuno register mabhizinesi aya, kunonyoresa mabhizinesi aya kuti vane mari vatange mabhizinesi, zvinge zviri zvinhu zviri nyore zvokuti zvinokwanisa kuitwa nezuva rimwe chete sezvinoita kune dzimwe nyika dzakaita seamerica. Ukaenda kuno register bhizinesi rako, zvinhu zvinongoitwa pazuva iroro, zvese zvinhu zvaunoda munyika zvinokwanisa kudi kuita zuva iroro. Zvinoti paana makore president vachingotaura zvinhu zvimwe, pavataura havana zvekunge vatitaurira kuti zvichatora makore amangani kuti vagadzirise dambudziko iroro ravanoona riripo.
Iro dambudziko racho ravanengova richinzi rogadziriswa asi risingagadziriswi ndezvipi zvipi ngamupinyi zvamanga muchiona?
Chinonyanya kunetsa ndechenguva inomirirwa nomunhu unenge aine mari dzake achida kutanga bhizinesi muZimbabwe kuti mapepa ake anga achifambiswa mberi, nokuti mubhizinesi tinoti isu nguva imari. Saka unopinda muZimbabwe uine mari yako, uchamhanyiswa kuofisi yavanondoti ofisi iyoyo zvinogona kutora mazuva akati akati kuti zviitwe, wobva kuonzi chiende kuofisi yakadai. Ndio chimwe ichocho chekuti nguva inopedzwa navanhu vane mari vachida kuita mabhizinesi avo yakawandisa. Kune dzimwe nyika vachingotora nguva shoma shoma, saka ndiko kwavanozoenda ikoko. Kwozoti chimwe futi chinonetsa ndechehuori hwokuti munhu wacho unenge achifanira kuti anyorese mapepa ako unenge achida kutotendwa. Kune shumo yekuti kwai munogona kutenda here? Zvino kune dzimwe nyika hakuna izvozvo, nyika dzine mari dzakaita seamerica hakuna izvozvo kuti tanga wabhadhara munhu kuti azoita basa rake. Zvinoitwa bhizinesi nokutanga mabhizinesi zvakawanda zvinoitwa, asi uori hapana usinga kuzivi muZimbabwe kuti hurimo. Kubvira kuna purezidenti vanoziva kuti hurimo, hwakatodzika midzi uori ihwohwo ndokunoita kuti vana mabhizinesi vaone kuti zvinhu zvinorema izvi, kuti padanho roga roga randinenge ndichida kuita bhizinesi pano mumwe munhu unenge aripo akagara mapepa angu achida kubhadharwa kuti aite basa rake.
Vakatizve vanotarisira kuti pachava nekushanda pamwe chete pakati pemabhizimisi nevaya vehurumende dzematunhu kauti provincial authorities mukusimudzira upfumi hwematunhu. Munofungei nazvezvi?
Itarisiro yavanofanira kunge vanga vachingova nayo kubva kare haisi tarisiro tsvai. Chavanofanira kunge vachitaura padanho rino ndechokuti ivo tarisiro yavo iyoyo haina kunge ichibudisa chinhu, nokuti hapana chavasingaziva apa kuti zvinhu zvinenge zvakaita manyamamire nerongo. Hapana atikati masteps ayaya okuti uchipinda muZimbabwe nemari yako tanga apa tanga apa tanga apa, ndo havaidero vatotaura ipapo. Kwete kuite zvinezvi unoenda muZimbabwe pano wondotsvaga kuti ndonanga papi ndodobetserwa nani ipapo. Saka tarisiro yavanoti vanayo iyi haisi tsvai. Itarisiro somunhu wanga ari muhurumende kubva 1980 itarisiro yavanofanira kunge vanoti vanayo kubva kare.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi mubazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association, ZAPTA, rinoti hurumende haisi kuzadzikisa zvizhinji zvayakavimbisa vashandi mumusangano yavakaita navo. Munyori weZAPTA Vazivaishe Zhou vaudza Studio 7 kuti vave nenguva vachiudza hurumende kuti vashandi havana zvikwanisiro zvekuita mabasa anodiwa nehurumende musi wa21 zvita usati wasvika, asi hurumende haisati yavapa zvikwanisiro izvi zvinosanganisa michina inoratidza nzvimbo dzepakashandwa muchirongwa chepfumvudza anonzi GPS coordinates. Vazhou vanoti nyaya iyi yakataurwazve mumusangano wavakaita masvondo maviri apfuura, hurumende ikavimbisa kuti ichagadzirisa nyaya iyi asi hapana chati chaitwa, vachiti vanotya kuti vashandi vanozopomerwa mhosva yekuti vatadza kuita basa nenguva ivo vasina zvikwanisiro zvacho. Tabata mukuru anoona nezvavashandi mubazi iri vaGibson Chijarira vakati titaure nemukuru weAgritex vaStanslay tapererwa avo vatatadza kubata.
Tine taski yakapiwa kumadhumeni yokuti vanofanira kuenda pamurimi mumwe nemumwe pakacherewa makomba epfumvudzi vachitora information. Information yavanofanirwa kutora ine chekuita nekutora maGPS coordinates. Zvinova zvisingagoneki kuitika nokuti vadhumeni havana kupuwa magadgets ekuti vatorese maGPS coordinates. Zvino pane madeadlines aripo akatopiwa kuti by 21 December macoordinates anenge achidiwa kumahofisi ekumusoro kuHarare. Isu seZapta tiri kuti 21 December haigoni kubatwa. 21 December kana ichibatwa, ichabatwa nevamwe vaviri vatatu kana pane vakapiwa magadgets anoverengwa kuti akapiwa vadhumeni. Ivavo ndo vanogona kubata 21 December. Asi mhomho yemanembers yedu havana kupiwa magadgets iwayo, saka havagoni kubata deadline remusi wa 21 December vachiendesa macoordinates iwayo. Information iri kudiwa, iri kushota, iri kutadza kuti Jude tiribatwe nenyaya yekuti vanhu havana magadgets ekushandisa, havana mishina yokutoresa macoordinates. Asi kana mishina dai yanga iripo, yatakakumbira kuhurumende mazuva akapfuura, tikati isu tokumbirawo kuti dai taona mishina kubva muna October, takaikumbira nanhasi hatisati taiwana. Iyoyo kana tichinge taiwana, ndo maturusi atinoda kufamba tiinawo tichishandisa. Tikatarisa nguva inoi mvura iri kunaya, vanhu vedu havana kana zvokufambisa, havasi vose vakawana midhudhudhu. Mudzinzizi hamukuroseki netsoka umu. Pose pavanofamba hapafambiki netsoka kuti vandosvika ikoko.
Saka muri kuti kubazi rezvekurima ramunoshandira?
Tiri kuti isusu zviri kutarisigwa nehurumende hazvigoni kuitika kuti musi wa 21 December pange pava nemacoordinates. Asi dai zviri zvekuti hurumende yakaburitsa mishina, atingati magadgets, anoita kuti macoordinates iwayo atorwe, ikapawo vashandi maprotective clothings, atingati isusu mahovhorosi, maworksuit namajombo nemarencoat, nokuti iko zvino inguva yemvura, ikapa zvevashandi vose midhudhudhu inoendera navo kuti basa riitiwe, basa harigoni kumira, basa harigoni kunonoswa, ende rinobva rabatawo deadline. Saka tiri kuti isusu kuti deadline ribatwe, hurumende ngaiplayewo pati yayo. Hurumende ngaigone kuona kuti hapana mushina wokutoresa GPS coordinate, hapanazve chifambiso chokuti munhu anosvika pamurimi nenguva, hapanazve zvokupfeka zvinoita kuti munhu azvidzivirire pamvura iri kunaya mazuva ano. Izvozvo zvoga ndo zviri kuita kuti titi hurumende hatisati tasanganisa musoro pamwe chete nayo, nokuti zvatakavimbisana nayo haisati yazadzisa.
Asi vazvou, makambosvita zvichemo zvenyu izvi kuvakuru veagritech here kana kuti kuhurumende? Ndinorangarira kuti makamboita muonera pamwe pane zvimwe zvainetsa vashandi vebazi rezvokurima.
Izvo takazvisvitsa tikadzokorora tadzokororazve, asi hapana turusi kana rimwe chete ratati taona richivuya kwatiri gore radopera. Patakazvisvitsa takanga tine chivimbo chokuti tichingofuratira kuda zvimwe tichaona pachiitiwa action yokutaridza kuti tatambokurukurirana navo. Asi chotikahadzisa pahana dzedu ndechokuti patakadobvako kuHarare tichitaura navo, takazosara kundosvika kumastation kwedu pachidori nei neinformation inotaura kuti iko kuri kudiwa maGPS coordinates pamurimi umwe noumwe wakacheresewa makomba epfumvudzi. Uye murimi iyeye kana izvozvo zvisipo, haagoni kuti mainputs ake, mafetaraiza kana avareda achidiwa mumunda awanikwe nekuda kwekuti izvozvo zvinenge zvisipo. Tikanetsikana zvachose kuti ko hurumende yatirashirei? Zvinhu zvatakakurukirana nehurumende tichifungidzira kuti zvinoitika, asi hapana kana chidoko chatichaitika panguva ino. Ndo zviri kuita kuti tirambe tichingoti konai kuhurumende matisiyire izve, komatikangamwa here? Nokuti zvairi kuda kuachivha nesuwo toda kuzviachivha. Saka takasvika kuhurumende tichemo ichocho, havasatiwo vagona kutipa sokuchema kwatakaita.
Avo vange vari munyori weZapta vazi vaishe Zhou vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Financial Gazette vakuru mumabhizimisi vanoti kubamidzira muchero pose panotengwa kubva pazvikamu zviviri kubva muzana 2% kusvika pazvikamu zvishanu kubva muzana 5% kunokanganisa zvekutengeserana nemaindustry pamwe chete nemabhizinisi munyika. Mufinancial Gazette mekare, Zimbabwe inonzi ichatadza kutengesa matani makumi maviri nemasere egoridhe akange achitarisirwa kutengeswa gore rino. Zvichinzi vanotengesa goridhe havana kunge vachitengesa goridhe rakawanda. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamura sei kumuri yese Zimbabwe kwamuri matima nenyika tinokupa sei mustarashi Jesu. Arutana ndimufundisi moyo. Ah, ndoda kungoyambira zvikuru kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika kunyanyanya. Panguva dzinodzi zuro reKrisimasi zvakakosha chose kuti vana vamwari. Tinoona kuti mafambiro egore rino akaoma akasiyana mumafambiro. Yambira ndoda kungopazwa kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Dai zvaigona kaudai maigona. Magona kungogara kwamuri ikoko musagona kuenda kuChristmas kwepano kuenda zvokumanikidza nokuti mafambiro egore rino haana kumira zvakanaka akasiyana mumafambiro nokuti zvimiro zvacho zviri kuitika mukufamba zvino zvinorwisa tsitsi zvinorwadza saka ndaingoyambira kudai zvaigona kwamuri ikoko mari yamaida kuenda naye kuzuro reChristmas zvirane zvenyu mutumire vari kumusha vagone kubatsirika nemari iyoyo. Pano kuti moenda mumamu road macho mochisangana matambudzi okuchema kusafamba zvakanaka nezviri kuitika paroad saka zvakakosha dai zvaigona matumira zvenyishi mari idzodzo ndiona chinchininge chakanaka mozoenda gore rinotira nokuti nawe coronavirus wechiri kuramba chikukura zvakanyanya nokuti hazvibatsiri chinhu ndinobva kuno moenda kuChristmas apo unobva kwatakura chirwere musiko chondobata musha wose vazukuru nana sekuru nana mbuya kauti nevana saka zvinhu zvinenge zviri zvisina kumira zvakanaka saka dai zvaigoneka mangogona zvenyu kumbomira kwegore rino mozozoona gore rinotevera.
Ndinoitwa rakafa. Ndinoda kutaura panyaya education. Nyaya education yakatourawa muZimbabwe neutungamiri huripo. Posi kana uchitadza kubhadhara mudzidzisi kuti adzidzise mwana ave nemangwana rakajeka. Zvinoreva kuti hauna uri kutouraya nyika kutya pokupedzisira. Dzimwe nyika zhinji maticha anopuwa mari dzakawanda zvikuru kudarika vashandi vakawanda. Zvichitaridza izvo kuti vanovaka foundation yenyika because kuti uve president unenge wakabva kuchikoro kuti uve doctor unenge wakabva kuchikoro saka ipapa panoda kutarisiswa zvikuru. Tinoda kutaura ndakanangana nevana vanobva kunana Zaka. Tine magroups edu atinoita anobatsira vanenge vashaika vari muno muSouth Africa. Tinoita group tounganidza mari kana munhu ashaika munhu wokwanisa kusengwa oendewa naye kumusha kubudikidza nemari yatichidoneta. Saka tiri kukumbira through studio iyoyi kuti kana uchibva kuZaka tobatsirana kuti tive tese mumagroups iwayo tikwanise kubatsira hama dzedu dzinenge dzashayika dzinoenda kuZimbabwe dzichibva kuno kuSouth Africa. Please ndapota chitori chikumbiro chatakagarira pasi tikaona kuti vamwe vedu kumamisha uko hatina chunhu dzimwe hama dzedu dzirungotsaka tikamuno dzichirara muno muSouth Africa saka tinotonge tichitochema zvikuru kuti hama dzedu dzikwanise kuenda kuZimbabwe dzindorara nouwandu tinogona kukunda especially vanhu vanobva kuZaka. Tinotenda zvikuru kana kuri kuti vanoteererawo zvatinotaura. Unondirakafa ari kutaura namba dzake dzinoti 065 173 2770. Please itai kuti tibatane tikwanise kubatsira dzihama dzedu dzinenge dzashaikira muno dziende kumusha.
Kwazwai vashamarari vedu nevateriri nekukwazisai nemufaro. Ndini Samueri Bigita ati hangu zvozvi ndiri kuSouth Africa. Pane mashoko andirwadza ndateerera Studio 7 yataurwa nomumwe murume kubudisa mashoko okuti kupinda kuSouth Africa kana kuti kunze kwenyika kungava America kana kuBotswana vai kuda vakusikuti nyika kwedu kwakashata eZimbabwe vai kuti kupinda nokuda kwako vai isi kutofara munyika yedu. Zvino zvakanaka hazvo zvamunotaura mukoma wangu, asi rangarirai kuti mutende zvamunopuwa naMwari kuti yakamunako, asi murye muchicheuka kuziva kuti vamwe vanodi yavo here. Zvingakunakidzai sepati yenyu iri kutonga nemumuchidya henyu, asi dai maigona kucheuka mutarira kuti vamwe vose vanodya here. Haisi nyore vakomana, vamwe vakadyiwa neshumba, vamwe vakawira, vamwe vakatowa nengwena, vamwe vakaurawa nematsotsi vachizama kundotsvaka upenyu. Zvisikurawo kuti vakaenda nokuda kwavo upenyu hwanga hwakanesa kumira mumhuri dzavo nekwavanogara. Hagoni zvenyu imi munodya muchiguta. Mwari akuitirei zvakanaka paupenyu hwenyu. Murambe muchizviwanda nemhuri dzenyu makakomborerwa imi.
Masorase pastudio 7 apo ona Jonga vandimire muri seko apo. Aiwa tiri nani isu, tiri naniwo uzati ngati tiri nani, nekuti zviri kuitika munyika yedu zvakumanazvo varaidzi. Ndirikutaura ndiri kuno kwagotu kuitika munyika yeZimbabwe kwakumanazvo varaidzi. Hatizivi kuti tichaseko kwakumana todiko. Hatigoonera kumaudo dzimwe nyika hadzo dzakapoteredza dziri mumujinga meZimbabwe dziiti hadzo vakasununguka havo kuda kutaura zvavo zvenyika idzo zvavo vasiye Zimbabwe aoka. Vauye dzivape magwaro omana maybe tingaendawo indomana tikanoitakana kusouth africa nekumozambique nekumalawi zvirinani goza mazezimbabwe zviri chumi vakomana nekuma wakaita zvinhu muzimbabwe wakomana munhu wovakawo imba yake here vakomana avakawo imba yake omana wayomupazira for nothing pasina kana chaunomupa kana ichi kana vakomana ka zvirinani kuti nezegovernment South Africa kwadaimbova South Africa uko vanhu vavo zhinji chavanovakira panzvimbo dzisidzo ina kuti vanenge vasina chokubata. Havana kamari dzacho, hamuna mabasa, hakuna chii Zimbabwe. Saka kuda kuti vawane mari yacho yekuteke ground anoiona kupi. Muno South Africa vavakira panzvimbo dzisingatenderwi. Government inoenda inotenga nzvimbo inotenderwa yovaka maradp ikoko then yakuchitakura vanhu vavaya. Inotovatakura nemota dzayo government ichinovaisa pamudzimba dzacho ichinovapa imwe imba yavo. Then uchitanga kubhadhira dzimba dzacho mbichana pamwedzi kusvika vapedza. Zvoita government inoda vanhu vayo. Nezvanopiefa kumanaka zviri pachena ngo zvanopiefa haina munhu akaivhotera. Saka inobata nevanhu vabhoza haina munhu akaivhotera.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tatarisana neChristmas negore idzva, munotei kuhama neshamwari dzenyu? Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika kana kutumira kwaziso kuvamwe venyu, asi tinokumbira kuti mutaure nemazwi ari pamusoro. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kubaiwa kwevanhu nhomba inodzivirira chirwere cheCOVID-19 muAmerica kuri kuenderera mberi pasina zvipenga mupinyi zvakawanda. Pari zvino matunhu ose ari kuedza kubaya nhomba vashandi vomuzvipatara neavo vanoita basa iri munzvimbo dzinochengeterwa harawa. Dr. Simbiso Ranga vanoshanda mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka uye zvishoma zvisina kufamba zvakanaka zvagara zvichitarisirwa muongororo dzakaitwa mushonga uyu usati watanga kushandiswa pavanhu. Dr. Ranga vanoti vane tarisiro yekuti vanhu veruzhinji vachatangidza kubayiwa nhomba muna kurume kana kuvhumbi March or April gore rinouya.
Zvandingataura ndezvekuti vaccine muno muAmerica yakuitwa administered yePfizer and mamwe mazvipatara zvakati wandei across the country zvatanga kubaya vashandi vemuhealth sector vaccine kana nhomba. Saka kunana New York, even kuno kunana North Carolina vashandi vatanga kubayiwa majekiseni eCOVID-19. ziri kufamba. It seems things are a little bit slow because mango ma systems asata wana ma supplies kana kuti vachiri kuset up mechanism yema refrigeration and things like that. So I seem to utarisira kuti as the month progresses, more and more hospitals will come online.
Pane zvamboti zvanetsa here muparadzwa kwemushonga uyu kana kuti pakubaiwa vanhu nombai?
Taona so far ma reactions aya ma allergic reaction akambo atakaona ku United Kingdom. Kuno ku Alaska kune a couple of my healthcare workers there vanenge vakaita allergic reaction two or so. But generally in terms of kufamba kwe vaccine across the country, we haven't had any major complaints or any major problems reported. It seems like my airports, the UPS, and FedEx, vanga vari prepared. Of course, the rollout is kind of very deliberate and careful. Iri kumanejwa nema states achishanda nezvipatara within the state. Saka it requires kuti vanhu varegiste ma employees ezvipatara health sector ne the state and then state supplier zvipatara mishonga the vaccine. Saka that process seems to be rolling out carefully but surely.
Pane zvati zvasikamwa here kuti veruzhinji vachawana nhomba irini kana vanoshanda muzvipatara vapera kubaiwa?
Zvatiri kutarisira Mr. Wande ndezvekuti veruzhinji, I think time scale yatanga tinayo yekuti probably March, April veruzhinji vanokwanisa kuwana access seems reasonable. Right now I understand kuti Pfizer ma doses are available, it's about 2 million or so. And then Moderna inonzi iri ku vaccine yavo ingango approve anytime from now. Iri kuti I think there are like 5.9 million doses. So it means that things are gonna be moving slowly and very shinji because the health sector munomu America more than 20 million my healthcare workers cause it have a nursing home wherever can't do and tanga kuwana mishonga. Saka my doses, my numbers are ti now ma available doses versus vanhu vanoda ku vaccinate kwa vari pa first priority. It means that pane a gap. So it means that that gap has to be filled first, and I don't know how quickly we'll be able to fill the gap before veruzhinji vawana mishonga. So I think April, May, March, thereabout is still reasonable.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina munomu America ne Studio 7. Patange tichitaura na Dr. Ranga tatambira mashoko ekuti chikwata chezvipanga mazano zvebazi rinoona nezvekubvumidzwa kwezvidyiwa nemishonga re Food and Drug Administration chataura kuti bazi iri rinogona kupa mvumo kukambani ye Moderna kuti mushonga wayo wenhomba weCOVID-19 ushandiswe paruzhinji rwevanhu. Mushonga weModerna unonzi unobudirira zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana 95%. Izvi zvinoreva kuti pari zvino America ichave nemishonga yenhomba yeCOVID-19 muviri. Baba votaura mashoko akadai pamusoro paamai zvinhu zvabhenda zvinhu zvafonyoka vedu wezvenyu nyami nyami sounds zviri nani tirambane sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevana vamunangagwa vanoti zvipinga mupinyi zvainetsa vana muzvina bhizimisi vemunyika nevekunze mukuedza kutanga mabhizimisi muzimbabwe zvichabviswa. Zimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association inoti hurumende haisi kubvisa zvizhinji zvayakavimbisa vashandi. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.